Mutevedzeri wemutauriri weMDC vaLuke Tamborinyoka vanoti havasi kuzorangarira nhengo dzebato ravo chete asi kuti vanokoshesa hondo yechimurenga nevakafira Zimbabwe vachiti basa ravo seMDC kuzadzikisa zvakaenderwa kuhondo.
Isu harisi kurangarira magamba akafanana naMorgan Tsvangirai, tiri kurangarira magamba ese enyika kubvira magamba edu ana Josiah Tongogara, vana Herbert Woodchurch Tipu, vana Joshua Nkomo, vana Dumiso Dalengo, vana Lukaut Masuku. Vese vatinorangaranga struggle yatiri kuita yatiri democratic struggle iri kuenderera mberi nekuda kupfuudza mberi chirongwa nedonzo zvanga zvaitwa nevarume vakaenda kurwira hondo yenyika inei. Saka isu tinokoshesa hondo yechimurenga ende tinofungidzira kuti basa redu seMDC nderekupedzisa kana kuri kuita fulfilled and finished business yeliberation struggle yakarwirwa.
Vatamborinyoka vanotiwo bato ravo rinokoshesa kuti Zimbabwe yakauya mushure mekudeuka kweropa. Vatamborinyoka vatiwo apo nyika iri kurangarira magamba akafira rusununguko rwenyika, vanorangarirawo nhengo dzebato ravo dzakafira kuti nyika ive neutongi hwejekerere vakaita samushakabvu Morgan Tsvangirai nevamwe.
Tiri pati inorangana nekurespekta zvikuru hondo yakarwiwa munyika muno nenyaya tinokoshesa nyaya yekuti nyika ino hana nguva yanje asi yakauya ropa radeuka. Saka tinorangana magamba enyika tichirangana zvakare magamba edu edemocratic struggle akafanana naMorgan Tsvangirai.
Asi vatamborinyoka vanoti bato ravo harisi kuenda kumhemberero dzenyika vachiti parakamboenda riri muhurumende yemubatanidzwa nhengo dzebato ravo hadzina kuremekedzwa.
Uko kunonetsa patakabvenge tiri muhurumende yemubatanidzwa takamboenda ikoko tikanotandaniswa tikadzingwa vatsvangirai vakapinda basa kuti vapuhwe pokugara chaipo. Saka haiwa tinenge tiri kwatiri ikoko tichingorespekta magamba ufanire kunge uri pa makuva pacho chaipo kuti harespekti asi tichatsvaga mumwe mukana pakati apa pasiri pazuva ratenge chiramdwa kuti tiende tinokumikidza nekucherekedza.
Mumashoko avo pazuva remagamba vachamisa vatiwo kwavari munhu wese igamba sezvo vanhu vari kurarama upenyu hwakaoma pasina mafuta edzimotikari, mvura yakachena, kushayikwa kwemagetsi nemamwewo matambudziko. Vachamisa vatiwo zvinorwadza kuti vakarwira rusununguko nhasi vari kutambura vasina rubatsiro rwavanowana kubva kuhurumende. Vatiwo varume nevakadzi vakarwira nyika ino vaive negwara rakanaka ramangwana ravo asi shuviro yavo yakavhiringwa nevanhu vanotungamidza zvido zvavo chete nechinangwa chekuda kuti ivo chete vave vapfumi. Vachamisa vati zvinorwadza zvikuru kuti Zimbabwe, iyo yaive dura reAfrica, ndiyo yava kupema chikafu nhasi zvinova zvinhu zvinopesana nezvakarwirwa hondo yorusununguko. Mhemberero dzezuva remagamba gore rino dziri kuitwa pasi pedingindira rekuti lest we forget heroes who fought for this struggle. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.